Love was such an easy. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 gunyana 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa cha nasi.
UPAMDC vangava vese vangava rizvikwata zvazvichipokana panyaya yemakakatano akabva pakuvako kweSupreme Court judgment. Vabatana pamwe chete vakabva vatiwa hatichadi kuti parambe pachiitika matakanana nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndoya.
Vechidiki mubato reMDC nezuro maneru vakabvuta Morgan Tsvangirai House.
Varaidzwa netaiwo 95% vatadza kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nengo dzaro hadzisi kuzoenda kuzvikoro kwazvinodzidzisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevanomwe 227. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevaviri 7812. Nezuro vanhu vanoita vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvinozana nevatanhatu 6106. Vechidiki mubato reMDC nezuro maneru vakatora Morgan Tsvangirai House iyo yaimbozikanwa nezita rekuti Harvest House vachiti vaneta nekurwisana kuri kuitwa nemapandi maviri mubato iri. Umwe wevakuru vevechidiki uye vachimirira Highfield East muparamende vaHepmo Chidziva vaudza Studio 7 kuti vechidiki vatora Morgan Tsvangirai House havasi kuti MDC Alliance kana MDCT, asi vanoda kuti bato reMDC rirwire rusunungukoro yevanhu kwete kuswera vachirwisana pachavo. Vachidziva vati vechidiki vatora imba iyi vachabudisa zvichemo zvavo nezvavanoda kuti zviitwe pavachataura nevatori venhau mangwanani anhasi nenguva dza10 o'clock pamuzinda uyu.
Nyaya yaitika isi yekuti mayouth MDC Alliance atora Harvest House, asi mayouth MDC vangava vese vangava rizvikwata zvazvichipokana panyaya yemakakatano akabva pakuvako kweSupreme Court judgment. Vabatana pamwe chete vakabva vatiwa hatichadi kuti parambe pachiitika matakanana nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndoyakakosha. Isusu tisi vechidiki tisinofanira kudifaina nekusecure nekudefenda future yedu. Saka zvataa kuita pari zvino, aiwa taa kumbotora control yemuzinda mukuru webato, toita kuti vatungamiriri vedu vauye vataurirane titsvage waro wekutipedze nyaya yekunetsana iri mukati mebato, tikwanise kuenda mberi tisave vanhu vanorudzirwa zvekuita nebato rinopikisa rezanupf.
Mayouth aya ndiye kuMDCT nekuMDC Alliance esi akabatana
ichokwadi. Saka mayouth ari imomo muHarvest House actually MDCT iparty MDCT alliance ka pakata pakaitwa alliance saka ma youth aripo nde MDC
kubva pana apa tichienda mberi zvichafamba sei
pamangwana ma youth Harare province ari pa office izvezvi vachange vachipa press statement na 10 inenge ichitaura kuti ichataura zvishoma pamusoro pekuti takufamba tichindepi asi zvakawanda kuti tichabva papa tichindawo kuzvinobva mumaorgans emusangano achazosangana kubva pamangwana iroro yekuti musupi uchasangana executive standing committee nenational council dzachona dza 2014 dziratidza kuti zvinhu zvakutora direction ipi zvinhu zvicharambi zvichiita maitikira zvanga zvichiita ende pachava nerespect hapachisina nyaya dzekunzi kudzingana kudzingana kuita sei togadzirisa zvinoda kugadziriswa tokwanisa kufamba tichienda mberi
pane zvamboti zvataurwa here nevatungamiri vemapato maviri waya MDC Alliance neMDCT
aiwa hapana zvati zvataurwa pari zvino zvizhinji zvinozobuda mukumusure mepress statement ichaitwa mangwana tonzwa kuti ivo vanozvigamuchira vachiti tokwanisa kufamba tichienda mberi takadaro asi pari zvino munhu mwana wese weMDC akasununguka kuuya pamuzinda wake achiita zvaanoita nekuti ndo patinosanganira ndo patakasiyirwa navatsvangirai saka munhu wese akasununguka kuuya ipapo kuti tivake musangano wedu tisasekwe nedzimwe nyika kana nemamwe mapato tione kuti seMDC takarongeka nyaya iri panapa ndekuti kuMDC hapana vari kuramba kuti tine MDC Alliance vanga vaenda nediri vanenge vaitire MDC Alliance varoko vanotire MDC Alliance saka tese tinonosangana paMDC Alliance asi tinoda kugadziriswa mapast mistakes edu atinoda kuti tikorekte then tonofamba tiri paMDC Alliance zvakanaka
hapana kumboitika zvebongozozo here kana kuti violence pakutorwa kwaitwa Harvest House uku
mayuta pinda mukatumu hapana kumboitwa zveviolence kutowirirana chaiko nekuti papa tichengetwa nemayuti tangowirirana kwatawirirana tabva tawirirana kuti aiwa ngatichipindai tisangane tibatanidze chinhu ichi tikwanise kufamba kuenda mberi tisi tine ramangwana vatsvangirai vachitisiyira vakati this is not a one generation movement magenerations to generations to come must lead this movement and you see vechidikire kunguva inoiyi hatidi kuti tiparare tisina kukwanisa kunge tapinda pautungamiriri the same musimbi yatakasirwa nababa
avo vange vari umwe hwevakuru vevechidiki mubato reMDC Alliance vahepmo chidziva vari parunhare kuHarare nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti varayiridzi havasi kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa pamusoro penyaya dzemihoro uye kushayikwa kwezvekudzivirira kutapurirana chirwere checoronavirus vachipindura mashoko anyorwa patwitter pemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana ekuti vana vechikoro vazhinji nezuro vakadzokera kuzvikoro zvavo mutungamiri weprogressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawashira Joe vanoti varayiridzi vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevarayiridzi hazvina kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa Dr. Joe vati varayiridzi havasi kuzoenda kubasa kusvika nyaya yemihoro yavo yagadziriswa uye zvikoro zvese zvapiwa zvinhu zvekudzivirira kupararira kwecoronavirus tatadza kubata vanik mangwana kuti tinzwe divi ravo
pavarayiridzi avo vanga vachifanira kuti vaende kuzvikoro kumaboarding nokumwe kwavanodzidzisa mushure mokuti vange vachigara kudzimba dzavo varayiridzi vanoita ivo 95% vatadza kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa
chavatadzisa kuenda kuzvikoro zvavanodzidzisa chii
chikurukuru ndechekuti varayiridzi vanotaura kuti havana mari saka mari dzavo dzekutambira idzi hadzikwani vazhinji vavo havana mari dzokuti vanga vachikwanisa kuti vangakwirawo mabhazi vachienda kubasa uyezve yavo mari yokuti vanodya haipo zvikurukuru zvezvekare ndezvokuti maschool fees akakwirawo maschool fees ava kuita iwo kubva pa25,000 kusvika pa60,000 manje nemari yavarayiridzi iyo inongova zvayo 3.8 kunge muna asina mamwe deductions vazhinji vakarohwa na deductions ana nyaradzo ikasara yava kuma 2.6 saka varairidzi mari adziko dzokuti vakwaniseyo kuti vana vavo vangakwanisa vachinda uchi so varairidzi vakawanda vanoita 95% vagara zvavo kudzimba dzavo
varairidzi vachagara kudzimba dzavo kusvika rini nai Dr. Joe
vanotaura kuti vachazokwanisa kunge vachienda kubasa kunge hurumende yavapa mari inokwana mari inokwana imari yavaida yavaitambira mugore ra 2018 inoita iyo US$520 to US$550 saka vakatsika madziro ndopavari hapana kwavari kuenda chimwe zvekare chapa kuti varairidzi vasatirimuka ndochokuti hapana zvati zvaitika uye zvehurumende inoradza kuti zvikoro zvinovhurwa kana zvaizovhuruyo pasinawo kutesta varairidzi vana vechikoro neancillary staff saka zvinhu zvinotyisawo varairidzi upenyu hwavo uye upenyu hwevana vanodzidzisa nokuti takaona pakavhura maprivate school akatestawo varairidzi pamwe chete navana vechikoro vana vechikoro vakawanda vamwe vakatowanikwa vane utachiona uku hwedenda recovid saka izvezvi zvivari muquarantine saka zvinhu hazvina kumira zvakajeka kuti kana tikazovawo nevanobatwa nechirwere varairidzi vana vanenge vachienda kupi denda iri zvarakatekeshera richakatekeshera kutandavara serunyemba saka ndo zvimwe zvapa kuti varairidzi vati kusvika zvajeka zvataridzwawo kuti hurumende inokoshesa upenyu hwavo nehwana vechikoro havakwanisi kunge vachizodini vachienda kuzvikoro
ndizvo here zvatinonzwa kuti vamwe vabereki vari kuda kubhadhara varairidzi mari yokubatsira pamihoro yavo
kuna mamwe maboarding school anoti headmaster navabereki vakagara pasi vabereki vakanga vatenda kuti vanoda kuti vabhadhare maticha anoita $20 pamwedzi wega wega kuti vavandudze mari inotambiriswa nehurumende asi isu sisangano ravarairidzi tinongoti izvi zvine njodzi nokuti varairidzi vanofanira kuti vaone kuti mari haizofi yakaenda kupensheni kana munhu azopedza basa hapana paunozoenda uchitevera vabereki vaya kuti ndini uya waidziwa makati ambodzidzisa vana venyu hurumende payanga isingabhadhari zvakanaka saka isu hatikurudziri zvinhu zvakadaro ende tinoti varairidzi vanenge vaita chibvumirana namahedzi akadaro vatengesa vamwe varairidzi ngatimirirei kuti hurumende iyo mbune employer ibatsire varairidzi donzvo rokubhadhara varairidzi idonzvo rehurumende
avo vange vari mukuru wesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 Tevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vanoti majeri emunyika haana kumira zvakanaka vasikala avo vakabudiswa muusungwa zvondorapfuura mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba vanoti jeri rechikurubhi harina kusiyana nemajeri ava Adolf Hitler hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons amai Meya Kanyezi kana kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa ngatinzwei hurukuro yaitwa navasikala naBlessing Zulu weStudio 7
zvikurubhi rakanga riri dzvodzo nenyaya yokuti iyo vakuna nzvimbo inotaridza kuti haikodzeri kunge ichigarwa nomunhu anorarama sechikurubhi chikurubhi yakafanana nemaconcentration camps aya atinoziva akanga achaitwa naHitler panguva yesecond world war kugermany uku vanhu vachigara vari matutu namatutu ipapo ndakakwanisa kusangana nevamwe vedu vakanga vaiswa muchitorongo iri kwenguva yakareba
ndivanana vasikala
vanasimaenga hama navatungamira emadzokere avo vari kupika mutorongo kwemakore makumi maviri 20 years vakapomerwa manyepo okuti vakanga vauraya mupurisa kuGlenview. Ndakaona varume ava kuti vakanga vachitambura nokushungurudzika zvikuru kuti ivo vari kunge vari mutirongo ine concentration camp. Asi pasina kana mhosva zvavo yakapara.
Ko, munogoti havana mhosva sei vasikala ivo vachipika?
Nokuti mumagwaro avo zvinongotarizwa kunzi vanonzi ndevamwe vanhu vakanga varipo. Saka vanhu vakauraya ivavo vakanga vachiita work in common purpose naivo. Saka chiripo ndechokuti varume ava vatambudzika zvikuru nokuti havasi kuwana nyaya dzechikafu. Zvekare vari kuita zvemabhuku, vari kuverenga zvakanyanyisa. Saka vanenge vachida matextbooks, maexercise book okunyorera. Vanenge vachida kubhadharirwa mafees avo kuyunivhesiti yavari kuita nawo inonzi Zimbabwe Open University. Paanorara havana machira akakwana. Saka indakasitodzikana ndavasiyira machira angu ananga ndapinda nawo muchikurubhi concentration camp. Saka kune matambudziko makuru okuti vanhu vese vari muchikurubhi pane kurwarirwa kurwara kukuru kuri kuita vasungwa vari momo vane mhosva dzakawanda dzavari kupomerwa, zvakare coronavirus.
Mungatsanangura here zvizere ipapa nezvecovid-19?
Denda iri rakapinda mutrongo umu zvakasimba zvikuru kwazvo. Saka kune basa rakakura kuti vana vezimbabwe vazvizive kuti hama dzedu dziri kuchikurubhi valasi mahenga hama navatungamirai madzokere vari kutambura zvikuru. Ini ndakati ndichavabatsira kubhadhara mafees avo okuyunivhesiti kuti vapedzise madhigiri avari kuita. Vamahenga hama vari kudzidza ivo Bachelors of Arts in Religious Studies and Theology Honors neZimbabwe Open University. Vatungamira madzokere vari kuita BSc Strategic Studies neZimbabwe Open University. Vamahenga hama vamugore rechitatu, vamadzokere vari mugore rechipiri. So vamahenga masarwa negore rimwe bedzi. Saka ndakati gore rimwe roro ndichavabhadhara fees yavo at once yegore rose. Vamadzokere zvakare ndakati ndichavabatsira kuvabhadharira makore maviri avo asara.
Kanda henyu rekupedzisira vasikala.
Ndinorikumbira rukuru kuna vanhu vose veZimbabwe vari kumativi ese enyika namativi ese kunyika dzakasiyana siyana kuti ngatiisei musoro pamwe sezvizvarwa zveZimbabwe tibatsire avo vamwe vedu vari mutrongo umu vakapinzwa umomo nemhaka yemanyepo yokunzi vakauraya mupurisa kuGlenview. Saka iye zvino vane zvizhinji zvaanoda zvinobva kuchikafu nyange nezvokupfeka chaiko kana zvokufuka zvinovatambudza chaizvo, sipo dzokugezesa nezvimwe zvakadaro. Saka tese ngatisei musoro pamwepo tibatsira nehama dzebizi mazvita.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekutorwa pemuzinda weMorgan Tsvangirai House nevechidiki veMDC. Chronicle ine nyaya pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro asi vadzidzi nevarairidzi vachisukirwa kutevedzera mitemo yose yakadzikwa nehurumende kuitira kumisa kupararira kwecoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga nevamwe vose vashamarari vestudio 7. Zita rangu zvinonzi JJ, ndiri kutaura zvangu ndiri pano pamuzanza. Ndiri kutaura chinhu ichi ndichiti kubva pakahwina purezidendi ava vanonzi vamunangagwa vachipinda pachigaro kusvikira iye nhasi uno Pano pastudio 7 asanda mbozwa even one supporter ye ZANU-PF ichitaura uchitsigira musangano wayo kana kutsigira president wavo va Emmerson Mnangagwa. Ndinongonzwa chete kuchema kwema supporters MDC Alliance chete. Ko ivo vanhu vakavhota vaya varipi kuti vambotaurawo panomba studio sese zvinoita masupporters MDC Alliance vanhu vanavovhoterwa nevanhu mana.
Maswara sei pano pastudio 7 vashamarari nevateereri vose, ndinokumbira chaizvo kuti mundisimbisire mashoko angu amundiudzirewo vajobhos kana kuti varambe vakashinga nemasemashingiro avakaita iwayo. Unganzizvo iwewe munhu haubvumirwe kuzonoita zvakati kana wabuda mujero, waburiswa muchitoks apa usina mhosva. Kana uri mutambo bhora, uri mutambo webhora, haunzizvo chirega unotamba bhora chienda kunomhanya. No, vajobhusikara murume ngavarambe vane mwoyo wavo iwowo, vasadzokere kumashure. Murume ndiye anonzi murume chaiye. Jobhusikara murume, haudzirwe zvekuita zviri pamwoyo pako nemunhu. Vajobhusikara, musadzoke kumashure, rambai makadaro. Ndimudhara tuku pava masipera.
Makadini pastudio 7 vashamari vari vose, muri sei henyu? Isu tinofara zvishoma. Chinotirwadza ndezviri kuitika muZimbabwe. Zita rangu ndine Margaret Mapundu, ndiri pano paPolokwane apa. Ndaikumbira kuti mundisitsire mashoko angu aya kuna vamunangagwa netimu ravo. Jehovha Baba vari kumusoro kudenga residence, tingagara vanhu vachichema vana Johana Mamombe vachishungurudza vachitwa sei, asi nguva ichasvika hayo. Mwana akazvarwa nevabereki vakamutakurawo matakuro atakaitwa twisi. Minamato yavo yavanoisa kudenga naiyo inonzvikwa inosvika. Ndinoti dai maitya Mwari, hama dzangu, musashungurudze vamwe vanhu ende musatonge vamwe vanhu kuti chiyero chamunotonga nacho vangu ndochamuchatongwa nacho. Musafunga kuti Mwari havana kutarisa munhu wese panyika. Taifanira kubatana tive chinhu chimwe. Tinamate Mwari, titsvake nzira yoshe wekudenga, kwete izvi zvamunoita zvepano pasi. Munozviziya pano nemari dzose dzinosara pano nedzimota nedzimwe. Musha mukuru kudenga, amaa, ngavasiye kushungurudza vanhu panyika. Ndatenda.
Masera sei pano. Ini chinondishamisa nokundishungurudza chinhu hwani chokuti ike zvino vava kutaura kuti vaiva mubatanidzi wavo wemapato akawanda, asi kopataisvitsana kukonikoti vaiva vasingazivi here kuti aiva mapato akabatanidzwa pamwe chete. Vairegere kuzvitaura kuti iwewe chamusa ufanira kuenda kukoti nokuda kwokuti tiri mapato akabatanidzwa. Ike zvino vovona kuti vari kutotya kutoti izvezvi kana tikazoita 2023 nyika yese inobva yaenda kuna Chamisa. Saka ndozvavari kutya izvozvo. Vanakupe havana monzvura, dei vangosiyana nazvo. Varega kunyanya kushungurudza vamwe, nokuti kushungurudza kwavanotiita vari kutomainasa mavhotsi avo. Nokuti zvavanoita izvi kuti tizosvika mu2020 vakadaro, handioni sponso pane chinhu chinobuda. Isu ngatingoramba tine zita redu Alliance, iroro ndoro rakuzikana nechembere neharahwa. Saka zvei zvichizonetsa, asi kana zvichiita kuti richinjwe, asi harichinji, ngatirambe tine zita rimwe nomuone zita rake. Kana riro rakarejestiwa pakasainiwa kunzi ndo MDC Alliance, rogochinji kwechi? Iyo signature iripo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma jaji Amy Barrett kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa kuSupreme Court naJustice Ruth Ginsburg avo vakashaya zvandirapfuura. Judge Barrett apo vane vana vanomwe vange vachidzidzisa zvemutemo pachikoro chepamusoro cheNotre Dame. Mitongo yavakapa mune dzimwe mhosva dzavakatonga inofadza vanhu veRepublican Party. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe zvizhinji pamusoro paJudge Barrett.
Avanti mujaji vechidzimai vakandoita vechidoko 48 years vane ruzivo chaizvo munyaya dzezvomutemo nokuti vakazvidzidzira zvomutemo izvozvo vakazvipraktisa zvekare vakange vari law clerk secretary wa Supreme Court Justice Judge Anthony Scalia vakashaika vachidzidza zvakawanda ikoko pamwe chete pakazonge pakudomewa vatikati vachangopinda kusupreme court ikoko vajudge Kavana vakange varivo vakava vari panhamba 2 yokukwikwidza kuti vapindevo kuinda kusupreme court ikoko. Saka mudzimai wakazvidzidzirwa akazvipraktizirwa unoruzivo rwokunoita zvaanotarisirwa kunoita mukoti huru yenyika yeAmerica. Asi pana makakatano anenge aripo anobvawo kuna vamwe vanenge vachiti uyu zvaakuzenge akudomwa nevehurumende yamaRepublican iyi. Saka uchandosvika ubatana navamwe vari kuva nemafungiro akaita seake wobva matongero ake anenge ava okungofevha hurumende iripo nezvainoda izvozvo. Asi nemaonero angu ini munhu wakazvidirira ugaone une fundo yake unoruzivo rwake.
Pane zvimwe here zvambotaurwa pamusoro paJudge Barrett zvinoita kuti vanhu vatye?
Chitendero chake ndicho chimwe chavanofunga kuti kana ukazoenda ikoko hauzodengerwa wakunoita matongero anoendera nechitendero chako asingachaenderani nebumbiro romutemo weAmerica.
Chamunofunga chakafarirwa navaTrump pana Judge Barrett chii?
Chikuru chavakafarira pana Judge Barrett ndechokuti munhu wavanoziva achifarira maitiro avo nezvavanofunga nematongero avo munhu wokudivi ravo unou kuvanotiiye wokurait wing uku una mafungiro mamwe akasiyana navamwe vari kuvanonzi kumaleft wing madhemokrats uku. Saka ndozvo vakatarisa maari izvozvo vakazotarisawo futi fundo yake vakazotarisawo futi ruzivo rwake rwenyaya dzemutemo nokwaakamboshanda zvekare. Asi chikuru chavakatarisa ndechokutivo zvido zvavo vatirambo nepati yavo zvavanoda kuchengetedza amai Barrett vangazondozviita here kana vava mukuti imomo, nokuti vamajaji ari kudira namai Barrett vanenge vava vari vashanu. Saka amai Barrett vakaiswa ikoko zvekare vanenge vava vatanhatu pamajaji mapfumbamwe. Saka nyaya dzikaendeswa kukoti nevekudivi rehurumende navaTrump dzinenge dzaakuzotongewa kana kutarwa zvichienderana nezvavanoda. Saka ndo zvimwe zvavakatarisa izvozvo kuti munhu wakaita sei nyaya dzaakambotonga akatara dzakarerekera kupi, dzakarerekera kubato ravo here kana kuti dzakarerekera kubato risiri ravo. Ndo zvimwe zvavakatarisa mukati imomo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. ndare merwa kambo kanova kumchakabu Simon Chimbetu sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vechidiki mubatore MDC nezuro maneru vakabvuta Morgan Tsvangirai House rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kuzvikoro kwavanodzidzisa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.